Vashitaura nevaturi venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vachamisa vati sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kana dzeki isina kugadzirisa zvose zvavari kuda kuti zvigadziriswe pamberi pesarudzo idzi. Vachamisa vati vatoumba chikwata chinosanganisira muzvinafundo Walshman Ncube, vatendai Biti, vaJacob Ngarivhume pamwe navaAgripa Mutambara, icho chichaenda kunosangana nevatungamiriri vesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union nechinangwa chekuti masangano aya apindire mukugadzirisa gakava ravainaro neZEC. Vachamisa vati havasi kuzobvuma kuti ZEC ienderere mberi nekufambisa sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru kana isiri kuda kugadzirisa nhuna dzavo.
Hakuna sarudzo dzatati dzichaitwa munyika muno kana tisataurirana. Dzingava dzinonzi sarudzo nevamwe vanhu asi hakudzisi sarudzo. Kwatiri hakuna sarudzo dzingaitwa pasina ballot paper nokuwirirana pariri, nokuti tisuka vari kugara munyaya yacho. Haugoni kugera munhu asipo, munhu haagerwe asipo. Apa hatigoni kuita kukundwa nembwa zvokuti chero yakafa hatidyanani. Isu vanhu tinodyananiranei? Ngatiwiriranei, zvanza zvinogezana, tobatana pamwe chete toenda mberi. Election inoitwa musi wa30 July, but tiri kuti kana ZEC yaratidza kuti zvairemera zvakona ngangamura kwaachida, toenda kakusadhaka vatete, toenda kakuau kuna vatete. Vatete tibatsirei, pamba manesa moto waramba kubuda. Toda kuti muri kure asi hei, umwe ari kugara akafuratira, saka toita sei? Toshukudzira moto sei? Tibatsirei, woita balo.
Vaenderera mberi vachitisarudzo dzikafambiswa zvisina kunaka, hurumende ichazovepo mushure mesarudzo idzi. Inenge iri hurumende isina kukodzera kutungamira nyika.
Zvatataura zvinhu zvavanofanira kuchenura tisati tatenda kusarudzo. Tigadzirise, hatizombotauri zvimwe tisati tapedza, zvinhu ngazvinake. Toda kuti vagadzire, vageze maoko, itsvaira musha, shonga nyika, nyika ive nemufaro, nyika ive nerugare, tirohwe nembovha yemufaro. Vanhu vogamuchira zvitsva, toziva kuti taane shanduko inobatika munharaunda dzedu kwatinogara, kunana amai, kunana baba, kumahovheta nemunhu wese.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veSADC neAU vapindire nekukasika. Vachiti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika.
Hongu ndizvozvo, nekuti musangano weSADC ndo une zvakatarwa zvekunzi sarudzo dzinoitwa sei kunhengo dzese dzemuSADC. Tinoona anonzi maSADC Principles and Guidelines on the Conduct of Democratic Elections, kureva kuti iko zvinhu ndo zvinofanira kuitwa kuti SADC ngairave ichiongorora, ichigadzirisa tichienda, kwete kuzomirira kuti gakava ringe rakora. Vanhu vava kuti haivhiyiwe, iko zvino ndonguva chaiyo inofanira kuti zvinhu izvi zvigadziriswe. Kana paine zvichemo pamusoro peZimbabwe Electoral Commission ZEC, kana kuti zvichemo zvenyaya dzemaballot paper, voters roll nezvimwe, ngazvigadziriswe. Mutungamiri weSADC pari zvino, mukuru weSouth Africa Cyril Ramaphosa, ngavakurumidze kupindira zvigadziriswe, kuitira kuti tive nesarudzo dzinogamuchirwa nevana veZimbabwe, zvakarewo nevavakidzani nepasi rose.
MDC Alliance inoti iri kuda kuti kudhindwa kuri kuitwa mapepa ekuvhotera kumiswe izvozvi, sezvo ichiti mapepa aya ari kudhindwa zvisina kuwirirana kwevose vari kukwidza musarudzo. Vachamisa vanotiwo vari kuda kupiwa gwaro revavhoti neZEC rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota.
Taita bope neZEC yekuti ZEC iri kuridza pito ine kwayakarerekera, haisi kuva refi, haisi kuva inofana kunge ichimira painofana kumira kuti isava nekwayakarerekera. Ine mutemo wekuti wabuda mupamani, kana abuda pamizano pf iri kurerekera. Takaona zvavakaita zvakaona zvinosanganisira nyaya yemaballot, takaona zvavakaita zvinosanganisira nyaya yevoters roll. Zviri pamutemo kuti anofana kunge achiita zviri pamutemo ndinhingi, nenyaya yezvekuvhota. Vanhu ngavaragidzwe mapikicha avo, hazvina kana mhaka kuti mapikicha anga achibuda pavoters roll. Izvozvo vari kuzviramba, zviri kutadza kuwirirana ipapo. Asizve tinoziva kuti kune vamwe vakafa varipo, makaona vakanga vane makore 147 vari pavoters roll. Vakabvepi? Munhu iyeye akamuka kuita kubva kuchipoko akauya kuenda pavoters roll. Hatisi kuwirirana nenyaya yeballot kuti riri kuprindwa kupi, nani, rigosvika futi kuvanhu richibva kupi, security yacho yakamira sei, haribiwi biwe here, harikanganiswi here kana kukangwa kangwa kuti chero tonovhota paya takungoperekedza yakamwa kare. takungo sairira yaka jibakari. Izo zoezi ndoza tisingadi. Toda election, yekuta awina okorokotezwa ne anenga batira omwe kuwina. Mchato kuperekezari. Anochata, atinga chati tose, achata ye tompa zipo. Kwete utiwa perekezi, mbopo wa zipo. Ndopa tukupoka na basa kataisa
nyari.
Atina kwanza kutaura na sachi garo we Zek, amai Priscilla Chigumba, kutinzwe divira upane zvataura wana vachamisa, sezvo vanga vachiti vari musangano pachava bata parunare, asi mukuru anoona nezvesarudzo muzek, vautoi Leslie Igwana, vakaudza Studio 7 nemuvhuro, kuti mapato ezvimatongerwo enyika anofanira kumira kupindira mafambisiro anoitwa basa nekomisheni yavo, vachiti zvose zvavari kuita zviri pamurau, mumashoko avakaburitsa nechipiri, amai Chigumba vakatiwo zviri kutaurwa neMDC Alliance, zvekuti kune vanhu vazhinji vakanyorisa kuvhota munzvimbo dzakasiyana siyana vachishandisa kero imwe chete ndezvemugodzi Matsuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Thomas Chiripasi.